This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, ndira 13, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yoyambirwa kuti haisi kuzopiwa rubatsiro rwemari yekushandisa mukurwisa kushanduka kuri kuita kunze, kudzamara yabhadhara zvikwereti zvayo zvose kunyika dzakabudirira nemabhanga anokweretesa pasi rose.
Mapurisa oferefeta kupazwa kweofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoramba zvakashinga mukubatsira vari kumusha.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weFrance muZimbabwe Valorant de la Hus vanoti Zimbabwe haikwanise kuwana rubatsiro rwemari yezvirongwa zvekuderedza ukasha hwekusanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change, kudzamara yabhadhara zvikwereti zvayo kunyika dzekuEurope pamwe nemasangano akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemachechi wekuziya zvisungo zvakabuda pamusangano wekuongorora masandukiro ari kuita kunze pamwe nematambudziko ari kukonzerwa neizvi weCOP 21 uyo wakaitwa kuFrance mwedzi wapera, vaDelahousse vati nyika idzi pamwe nemasangano akaita seIMF neWorld Bank ane mari yezvirongwa zveclimate change, asi Zimbabwe inofanira kutanga yagadzirisa ukama hwayo nemasangano aya nenyika idzi kuti ikwanise kuwana rubatsiro.
Now once these areas have been cleared, then that will be financing from the World Bank.
Zimbabwe inenge yave kukwanisa kuwana mari kubva kuWorld Bank neFrench Development Agency yekubatsira muzvirongwa zvehurumende nemamunicipality, asi pari zvino Zimbabwe haigoni kuwana mari nekuti ine zvikwereti.
Vati Zimbabwe yakaita zvakanaka kupinda musangano weCOP 21. Vati Zimbabwe yakakomborerwa chose nekuti mutungamiri waiva Robert Mugabe vanonzwisisa nyaya dzeclimate change zvakanyanya. Vatiwo Zimbabwe iri kuita zvakanaka nokuedza kubhadhara zvikwereti zvayo, vachiti izvi zvinobatsira kuti iwane rubatsiro rwemari kubva kunze. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru werimwe ramasangano anomirira vedzisvondo muZimbabwe reZimbabwe Council of Churches vaGabriel Manyangadze vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemashoko avaDelahousse.
Isu semakereke tinoti hazvina kunaka kuti vanhu vasvike pakufa nemhaka yekuti vamunhu vari kuita mitambo yezvematongerwo enyika. Tinoshuvira kuti semakereke tichawana zvatinoita kuti tigone kutaurirana naivava tichinyatsovadudzira kuti rubatsiro runodiwa kuvanhu ngarusvike kuvanhu zvisinei nezviri kuitika mukati mepolitics.
Kusanduka kwemamiriro ekunze kwakonzera nzara yakanyanya munyika zvekuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu akatarisana nenzara uye vanhu vave kurasikirwa nezvipfuwo zvavo sezvo zvave kushaya mafuro nekusanaya kwemvura. Vakadomwa kuve munyarikani anoremekedzwa panyaya dzezvemamiriro ekunze kana kuti Green Ambassador vaDerek Mpofu vanotiwo nyika dziri kuomesera Zimbabwe ndizvo zvakanyanya kukanganisa mamiriro ekunze, nekudaro dzinofanira kusiyana nezvematongerwo enyika panyaya iyi.
Ndinofunga kuti zvekare mari iyi kana ichiunzwa ndaiunze isina dzandingati tambo dzakasunganidzwa mari yokuti mungaita izvi ndokuti tikupei, nekuti iyi inyaya yerufu neupenyu. Ndinotizvo nyaya dzeclimate change hadzinei nechekuita nepolitics dzezuva ranhasi.
Vamwewo vataura vakamirira varimi pachirongwa chanhasi zvakare vari sachigaro wesangano reClimate Support Trust vaDidmas Machiri vati vanhu vemuZimbabwe havafaniri kungomirira rubatsiro, asi ivo vanofanirawo kunge vaine mari yavo yekutsigira zvirongwa zvavo.
Ndizvozvonda zvizwa. Asi ndazvona imwe nzee futi kuti hatingotangi kungopuwa ba. Isusu tiri kumboitei. Yedu yeshe munyika yasenzi. Yetiri kumbounganidza yesho kana tidiripo. Ngatiwe tinotanga senyika kuite zvedu.
Vange vakamirira gurukota rinova nezvezviwanikwa nemamiriro ekunze amai Opamuchinguri Kashiri, amai Veronica Jakarasi vati pari zvino nyika haina homwe yekugadzirisa nyaya dzeclimate change uye vanhu vakasununguka kuudza hurumende kuti vanoda kuti homwe iyi ivepo uye kuti ishande sei. Musangano weCOP21 wakabuda nezvisungo zvakati kuti pamwe nekuumba homwe yeGreen Climate Fund, asi nyika dzakabudirira dzakaramba kusaina chisungo chekuti dzibvise mari iyi zviri pamutemo yekubatsira zvirongwa zve climate change munyika dzichiri kubudirira. Nyika idzi dzichabvisa mari padzinodira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Ofisi yevakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa inonzi yakapwanywa nezuro. Aka kanonzi kaveke china izvi zvichiitika asi pasina kana munhu mumwe chete atasungwa. Maofisi aya ari mu6th floor paNew Government Complex muna Central Avenue. Izvi zviri kuitikawo panguva imwe cheteyo gurukota rinoona nezvemitambo vamakosini Hlongwane vakati vainge vasiyirwa bara repfuti muhotera mavo kuCrown Plaza muHarare nemuvhuro. Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vati zvaonekwa kuma7 mangwanani kuti hofisi yavamunangagwa yainge yapwanywa nemunhu achibva nemudenga sezvo ceiling yainge ine maburi. Hofisi yavamunangagwa yekubato ravo rezano PF yakambopindwa nechisimba gore rapera pakaisiwa muchetura.
Matikitiva anoti anonzi aenda kumahofisi aya kunoferefeta kupwanywa kwehofisi yavamunangagwa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti itaure negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe. Asi vamushowe kana ivo vamunangagwa vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vanoti zviri kuitika munongedzo wekuti zvinhu hazvina kugadzikana muzanu PF.
Zvinonetsa kuti tive nechokwadi nenyaya iyeyo nokuti ndo kanenge kechina zvichinzi ofisi yavo yapwanywa. Zanu ine nhoroondo yayo yokuita zvinhu zvakadai kuma80 pavainetsana nanavangomo pakabuda nyaya dzakawanda zvinzi vanavangomo vaita zvakati vaita zvakati. Asi pavakaniswa mumatarezi mhosva nevamwe vavo vaishanda navo kuzano hapana kana chakambobuda mudzi vangomo zveshuwa vanga vapara mhosva yakati. Saka nenyaya yavo yezano yekuti inogara ichiita zvinhu zvakadai kana MDC yakambonzi yaida kupisa mapolice stations vaiita materrorist activities. Asi hatina kana one terrorist weMDC akambokonvictwa akandopfigirwa mujere. So zano ine nhoroondo izvezvi. Kana mai mujuru vakanzi vaida kuuraya vamugabe asi mai mujuru nanhasi variko havana kumboendeswa kukoti havana kumbopuhwa mhosva idzi vakandozvidhifenda. Saka zano yagara ine maitiro ayo iwaya okuti kana vasinganzwisani muutungamiri hwavo vanotanga kupomerana kuti uyu aita zvakati uyu aita zvakati kuitira kuti umwe pamwe awane simbapi kuti agonza achiwa paataki. Asi mapurisa anofanira kunge asina divi raakarerekera. Kana pane zvinhu zvakati kune vanhu vanondosvika vachiita zvinhu izvezvo zvisina kuitika vanofanira kutosungwa nemapurisa.
Semaonero enyu zviri kuitika izvi zvingakonzere matambudziko akadii kunyika?
Madifferences anenge ari muzano kupolitical hatiri kuziva kuti vari kunetsana vari kudzingirirana vari kutungana. Haafani kuti azoita kuti nyika isagadzikana nokuti kana madifferences avanhu avava akazoitika madifferences musecurity apparatus dzenyika dzine CIO dzine mapurisa dzine masoja madifferences avo akazetika zvinokanganisa kugadzikana kwenyika. Saka zano ino vanofanira kutungana vachinetsana vachikwikwidzana asi zvisingadzo affecti runyararo rwomunyika kana kuti vesecurity vasingazowani kuti vari munyaya idzi nokuti zvinokanganisa kumagariro evanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vari parunare muHarare.
Mhandara Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika muno muAmerica nezuro nemaniro ano.
Vachitaura muchirongwa chavo chekupedzisira vari muofisi cheState of the Union nezuro maneru, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakataura zvikuru pamusoro pekubudirira kwavakaita semutungamiri wenyika, vachipawo maonero avo eremangwana kana vachinge vabuda muofisi gore rinouya. VaObama vakapa hwaro hwemaonero avo munguva iyo vasarirwa negore vari muofisi. VaObama vakataura mashoko aya muparamende yeAmerica umo mainge makazara nenhengo dzedare iri pamwe nevakuru vakuru muhurumende, kusanganisira vatongi vedare repamusoro-soro muAmerica.
Vakativo nyika yavo iri munhoroondo isati yamboitika munyaya dzekuwanira vanhu mabasa. VaObama vakati kune mabasa matsva anodarika mamiriyoni 10.4 akaumbwa mukati memakore maviri, izvo zvisati zvamboitika kubva kumakore ekuma1990. Vakatizve izvi zvasiya vanhu vasina mabasa vava pachidimbu kubva pavanhu vakanga vasina mabasa pavakatanga kuva mutungamiri wenyika.
We're in the middle of the longest streak of private sector job creation in history.
VaObama vakatora mukana uyu kushoropodza vezvematongerwo enyika vanoda kuita zverusarura munyaya dzechitendero, zvikuru vanhu vari kuedza kuda kuva vatungamiri venyika. Vakati kana vanoita zvematongerwo enyika vachitsvinyira mamuslims apo nzvimbo dzavo dzekunamatira dzinenge dzichivhiringwa kana apo mwana wavo anenge achivhundutsirwa, kuita kwakadaro hakuiti kuti tive tinogadzikana senyika. Vakati uku hakusi kutaura sezvazviri, vakatiwo kuita kwakadai kwakaipa uye kunotifumura nekutinyadzisa seziso repasi rose. Vakati kuita kwakadai kunotadzisa kubudirira muzvinangwa zvakawanda uye kunotipandukira senyika.
When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, it doesn't make us safer. That's not telling it like it is. It's just wrong. It diminishes us in the eyes of the world. It makes it harder to achieve our goals. It betrays who we are as a country.
VaObama vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pasi rose sezvo chikwata cheIslamic State chiri kurwisa nzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose. Asi vakayambira kune avo vari kuona kunge pasi rose rava kupinda muhondo yechitatu yepasi rose vachiti handizvo. Vakatiwo kunyange hazvo pasina ISIL Al-Qaeda, kusagadzikana kucharamba kuripo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeMiddle East, Afghanistan, Pakistan, Central America, Africa neAsia. VaObama vakatiwo dzimwe nzvimbo idzi dzinogona kuva nzvimbo dzinowanda magandanga, dzimwe dzichawirwa nedambudziko rerusarura rwemarudzi. Dambudziko renzara iro rinonzi riri kukanganisawo vanhu vakawanda rinogona kukanganisawo kuti vanhu vasagadzikane. VaObama vakatiwo pasi rose richatarisira rubatsiro kubva kuAmerica uye minduro inofanira kudarika kungotaura zvakasimba. Kungotaura zvakasimba vakati kunogona kuva mashoko anonakidza kunzwa paterevhizheni asi anenge asina hudzamu hwezvisungo zvinotambirwa nepasi rose.
For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan, in parts of Pakistan, in parts of Central America, and Africa, and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. Others will just fall victim to ethnic conflict or famine, feeding the next wave of refugees. The world will look to us to help solve these problems. And our answer needs to be more than tough talk or calls to carpet bomb civilians. That may work as a TV soundbite, but it doesn't pass muster on the world stage.
VaObama vakashushikana zvikuru nekupesana kuripo pakati pebato ravo reDemocratic Party nebato reRepublican Party, asi vakati havasi kuzokanda mafumo pasi kudzamara zvinangwa zvavo zvabudirira mugore ravo rekupedzisira vari muofisi. mumashoko avo nezuro maneru vaobama avana kutaura nezvekuchengetedzwa neIran kwevashandi vemungarava gumi vemuamerica ava vakangoerekana voona ngarava yavo yapinda mumvura dzemuIran mupersian gulf
Makaterera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Chizvarwa cheZimbabwe variki mukonza ava vari kugara kuSouth Africa vanoti havana kurasa hama dzavo kubva pavapira gotsi musha wavo uri kumaronda mashanu kuchivhu vachinotanga musasa kupolokwane kuSouth Africa. Vamukonza avanodzidzisa zvidzidzo zvepublic management paTswane University of Technology vanoti vari kuramba vachibatsira hama dzavo nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kuendesa vana kuchikoro kubatsira nezvekurimisa nezvimwe zvakadaro. Vanotiwo vari kushanda nevamwe vadzidzisi vepaUniversity of Zimbabwe mukunyora bhuku rinodonongodza mashandisirwo emari nehurumende. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navamukonza kuti tinzwe nezvemabasa avari kuita.
Kunze kwekuongorora zvematongerwo enyika zvandinoita nepfenyuro dzakasiyana-siyana kusanganisira yenyu uye nemapepanhau akasiyana-siyana, ndine zvimwewo zvandinoita zvakafanana nekushanda nevarayiridzi vekuUniversity of Zimbabwe. Tine chirongwa chatakaita sandagore rapera ra2015 chekunyora bhuku rinotarisa mafambisirwo ezvemari muhurumende. Pamusoro peizvozvo ndinotibatsirei hama dzangu nevamwe vagari vekumaronda mashanu kuchivhu kwandinobva. Ndingangoti ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandinoita hangu kunze kwebasa randinoita rekurayiridza pano pachikoro pandiri.
Zvinhu zvamuri kuita vamukonza zvinhu zvinoda mari nenguva. Mungatsanangura kuti munowana sei zvinhu zviviri izvi, mari nenguva?
Nguva zvandinoita ndezvekuti ndinotoshandisa nguva yangu yandinenge ndisiri pabasa, ndo pandinowana mukana wokunyora uye ndichidyidzana nevandambotaura ivavo varayiridzi paUniversity of Zimbabwe. Mari ndinochengetedza. Ndinotaurira navadzimai vangu kuti aiwa pamari yedu yatinowana tikakwanisawo kuti chikamu dai takwanisa kubatsirawo vamwe vasiri pachinhano chatiri kuti vasvikewo pavanoshuvira.
Kumaronda mashanu mabasa apa yamuri kubata?
Ndinowanzobatsira zvangu panyaya yekupinza vamwe vana chikoro. Ndandine urongwa hwokuti ndikwanise kutarisa vana vaya vanenge vachinzi havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro. Munoziva kuti mari dzinobhadharwa kumamisha uko hadzisi mari dzakawanda sereke, asi pane vari kudzishaya. Iye zvino ndandatanga hangu neveukama hwangu, asi ndandichida kuti mwari akandiropafadza ndikwanisewo kubatsira kunyange nevemunharaunda vamwe vandinenge ndichiona kuti ava ndingakwanise kubatsira.
Totarisawo mamugere muSouth Africa imomo, mune zvizvarwa zveZimbabwewo, mune mabatsiriro amuri kuvaitawo here?
Hongu vandinokwanisa kubatsira vazhinji, ndinowanzobatsira vaya vaya vanenge vachitsvaga nzvimbo dzokuti vawedzere chikoro chavo. Ndinonyanya hangu kubatsira pakuvakwanisa kuvapa zivo yekuti vangafambe sei uye vangawane nzvimbo dzekuita izvozvo kupi nekupi. Rumwe rubatsiro rwandinowanzopa, ndinowanzoti semunhu anosupervisa vanhu vemasters kunyanya-nyanya, ndinowanzotora hangu nguva yangu ndichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita zvidzidzo zvechinhano ichocho, ndichivabatsira kuti vangagone kuenderera mberi sei nemamasters, particularly dissertations avo. Ndofunga ndo zvizhinji zvandinowanzoita. Asi dzimwe nguva rumwe rubatsiro rwandogona kupa nderwekuti dzimwe nguva unosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina kana mari yebhasi kana zvisina kana chokubata cheuviri, ndinowanzobatsira vanhu ivavo.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe variki mukonza avanodzidzisa paTswane University of Technology kupolokwane kuSouth Africa vari parunare kupolokwane kwakare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
muchirongwa chedu chelife talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa makakatanwa anonzi ari kuramba achienderera mberi mubato rezano PF.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei ma text messages panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokera namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo. Sangano reCricket Zimbabwe radoma mumwe mutambi aimbotambira chikwata checricket muSouth Africa vamukaya Ntini semumwe vevarairidzi vechikwata ichi. Ntini achangari bowling coach uye achatanga basa mwedzi unouya. Zimbabwe cricket yadoma zvakare Marvin Atapao avo vaimbove murairidzi vechikwata cheSri Lanka semumwe vevarairidzi vatsva uye ari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi mugadziriro yacho yemakwikwi makuru nechikwata cheBangladesh nechishanu svondo rino. Zimbabwe ichatamba neBangladesh munyika. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura nemuongorori wemitambo wezvemutambo kana kuti sports analyst muzi wetu Adebe kuti tinzwe maonero ake.
Hazvinogona kukatsira hazvo itovaziva vese kuti vakatamba nemazvo apo vaitambira South Africa neSri Lanka. Fanika atapatu tinoziva kuti akazokochawo Sri Lanka asi makaantini hatinyatsoziva kukocha kwake asi neexperience yake yaanayo yecricket anogona kubatsira chikwata cheZimbabwe. Asi semaonero angu zvakakosha kuti iyo cricket Zimbabwe inge ichiisa macoaches iwavo kumajuniors kana kuti mumadevelopmental structures enyika iyo muno muZimbabwe. Iyo vanofanira kuti vange vaine program yemadevelopment kuti vange vachikwanisa kuisa macoaches iwavo. Izvi zvinogona kubatsira kuti vatambi vavo vecricket vakure vaine experience yacho, vakure vaine culture iyo yokuti vanhu vanoda kuti vange vachiwina at the top level yecricket. Saka sekuona kwangu ndo zvinofanira kuitika kuti tinge tichiisa kumacoaches aya kumadevelopmental structures, but tinofanira kuti titange tanyatsoita program inonyatsoidentify iwavo madevelopmental structures, toregera kuti cricket yetu irambe iri kumabig cities, but tonyatsoispreada kuti inge ichienda kwese kunyika muno muZimbabwe.
Tinoona kuti iro sangano reZimbabwe cricket riri kuti vaviri ava vachange vachibatsira chikwata ichi kuti chigadzirire mutambo wacho neBangladesh. Munoona chizobatsira here tichiona kuti iyo Bangladesh ine murairidza imborairidza Zimbabwe hit streak.
Zvinotinetsei iyezve matambudziko atinawo vamanoti machallenge atinawo ecricket sekuona wangu asi maproblems aya ekuti tinogona kuwasolva ne one day. Vanogona kubatsira kuti vange vachimotivata maplayers edu, asi tinofanira kuti tiuye neprogram inogona kuti tibatsire takatarisira kwete mitambo iripo iye zvino, asi takatarisira pamwe 5, 10, 15 years tichiona kuti tinota kuti mutambo wetu unge uchienda kupi. Iyezve ivavo vanofanika vana hit streak vari kukocha kunana Bangladesh, vanhu vanofanira kuti vange vari kumastructures eZimbabwe cricket.
Zvakakosha sei kuti pave nemaacademy akadai seHeath Streak Academy iri ikoko kuBulawayo mukubatsira iwo mutambo wecricket?
Zvakakosha tikanyatsotarisa izvino iyoyo Heath Streak Academy yabatsira kuti inge ichiendesa mutambo wecricket kumahigh density suburbs, asi kana uchienda ikoko kuacademy unotobhadhara kuti unge uchidzidza ikoko. Saka Zimbabwe cricket inotofanira kuti inge yezvino ichiva nedeliberate program inonyatsoidentify madevelopmental structures.
Muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari muBulawayo.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira, uyewo dzimwe nguva tichinzwawo mashoko amunotumira paVOA Facebook kana kuti paWhatsapp.
Munyoro yekutanga anoti, kutanga ndoti maswera sei vashamarari veStudio 7, ndimboroserei amai vangu Andrieta Chinema vari kumagunje masabhuku chanetsa ndisingasiyewo maitariro chibaya moyo changu. Ndini wenyu muteereri mukuru Lovejoy Chinema ndiri paMozambique.
Mumwe anoti ndapota musataure zita rangu ndikwazisirei hama dzangu wana vekwamandeya makore namabota pamasimike.
Mumwe anoti aiva tisukuno taakutaura kudaro Blessing. Vanyori tsamba dzavo dzapfera
asi
dziri shoma. Asi tinoti rambai muchitumira tsamba dzenyu kuno. Tinokutendai mose netsamba dzamunonyora. Rambai zvenyu muchishanda nesu Studio 7 ndenyu. Shandisai zvirongwa zvose zvamunowana mikana yekuti munge muchinzwikwa pano pa Studio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano pa Studio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Ma text messages kana ma WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodza kurira zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu VOA Shona. Tinodza kurira zvakare Facebook page yedu VOA Shona.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Nako kambo yowe yowe kubva kuna Allen Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Zimbabwe yoyambirwa kuti haisi kuzopiwa rubatsiro rwemari yekushandisa mukurwisa kushanduka kuri kuita kunze, kudzamara yabhadhara zvikwereti zvayo zvose kunyika dzakabudirira pamwe nemabhanga anokweretesa mari.
Mapurisa oferefeta kupazwa kwehofisi yemutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoramba zvakashinga mukubatsira vari kumusha kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiye maoko aChris Gande naMavelas Mhlanganya huye munhau dzechirungu.